nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chanhasi.
And they drove my car towards the direction of Maranda. Then about 10 kilometers away, ndopa vari kunzwa kaipise.
Zano PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igasi muJohannesburg neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo. Anoti akapisirwa motokari yake uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZanu PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhirizhonga vakawanda vanoti igutsira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nedzi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZanu PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they had invited the National Executive Youth League kuti izovakampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo chokuti kwai munomuvengerei tafadzo vanhu vakabvumira so vakabwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeyesilver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupedzisira ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction yekwaMaranda. Then about 10 kilometers away ndopa vari kunzi vakaipisa.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda kwashe Dewa, vati titaurei navanyati parunhare.
Taurai na National Spokesperson. Ataurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhirizhonga izi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZanu PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZanu. Kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uyo anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police.
Asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzetriple C. Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato retriple C kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vatrusti wechikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigirire bato reZANPF. Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare re Supreme Court nasi ratura kuti nyaya yakakwidzwa navasevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwi kwene chimbi chembe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapa mutongo waro. Mutauriro wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti apiu inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota apiu anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodhi rekuhigh court, aisewo atinoti maheads of argument achitaura mitemo iri maringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vataura kuti inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vasevhi akasukuri havana kuzviramba kuti hehe inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa21 roongororwazve naapplicant neye ari kumangarirwa sevhi akasukuri. Vo inspector record kana vabvutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina rinonzwa nyaya iyi yetinoti apiwo. Kwanhasi kwakusi kunzwika apiwo, kwakunzwika nyaya yekuti apiwo ngaita sekunzwika.
Rimwe gweta resangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumangari nevanomiririra first respondents, vabvumirana kuti vachafaila mahedzi avo netime dzavawirirana, then nyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare rehigh court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozunzwa nyaya iyi masikati musi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare rehigh court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu gumi nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu gumi nevaviri vari kumirira bato retriple C musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vavo Ngani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTriple C ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare vanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatembe inkosi Magwaliva vati nhengo dzeCCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwekwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu, nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena, ende tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi, kweta riri kumiririra Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa, vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro ichi chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magweta anga achimirira nhengo dzeCCC anosanganisira muzvinafundo Welshman Nwewe, Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta reCCC vati Nasherunganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichikudare havana kupa umbowo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndeyei, nekuti havasi kukwidza musarudzo izvi. Vanhuwo vakatoregista kuvhota, hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right, iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka ivo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi, zvinoreva kuti bato reCCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro, gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu, vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva, vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndeyekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei, because haina kutipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuenda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu aakubvuma kuti technology ipinde mumakoti, vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo, asi ivo vanogara pamatare vasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaive yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande, mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetedzwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa, kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undeini, uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu, akaburiswa munyika nhasi mangwanani, anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake. VaMangwana vaudza Studio 7 kuti Undeini, uyo aitsvaga upoteri kuGhana, akasvika muZimbabwe neZuro, haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika.
Asvika kuno uku ndokubva taona kuti haana visa veimmigration, vakaona kuti haana visa rake. Hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa tanga aita kana kuti ndobva vamuti visa rako unofanira kuapply visa uchiri kunyika, saka hauna visa, saka takakuti upfuure. Pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kutishanda naye ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka. so papa kudiwa kuzipagadzirwe imwe ndege kuti azokwira adzoke.
Vamangwana vanoti vanoshamisika kuti hunde ini akatakurwa nendege sei asina visa, uyewo vati ange asingafambire zvebasa. Vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake.
Izvi hazvirevi kuti haabvumi dzoko yako Zimbabwe. Kana akangonogadzira mapepa akatida kudzoka kuZimbabwe anouya, tinogamuchira vaenzi vese vanouya kunyika kwedu, asi ndokunge vana mapepa acho maringe nemirawo yedu yekutiza nezvimwe.
Asi achipindura padande mutande rake reTwitter, hunde ini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema, ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri wemushanyi kuZimbabwe, atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe. Pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawani mukurumbira Hopewell Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika hunde ini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria, vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe. Munyori musangano runomira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Zuj vaPerfect Shomwane vati vane urombo nezvakaitika kuna hunde ini.
Tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau, asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete.
Izvi zvatsigirwa navasilence Gwande avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists vati vanovimba kuti hunde ini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe.
Tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka, kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero, tinotarisira kuti anogona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka.
Hunde ini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe, asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe. Anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu mumwe chete akafa, vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg neZuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna brindo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko kuSouth Africa, kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bree.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bree ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mitengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia, ndo musika wacho naiwo muna Bree. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bree kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa, kunyanya sei vanotenga zvipfeko, kunyanya iyo nguva yechando inei yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko, zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa, mapurisa avhara kuti hapatisi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo, sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheveputika chaputika chingave chii uye chapeze rekuputika kwacho asi tinoona kuti iri pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gas nyangwe zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igas asi mhino dziri kutaura idzo kuti igas.
Pane zvamambonzwawo here nezvezvizvarwa zvezimbabwe kuti pangavawo neakakuvara here pachiitiko ichi?
Asati taziva kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika, tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere. Saka tichiriva kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangavanenge paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaJanice Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulwe Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeTCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomanjonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziki vondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga, but musaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana. Nokuti mukatarisa right now pese kuri kuzoitika violence, musaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC. Vaenda Masungo Central, CCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadisturba vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevideo yaitenderera pasocial media vanhu vachitema mota sevanhu veCCC. Kureva kuti zvavanotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuzeki. Nokuti vapedza kusaina vanosvika voita the right opposite.
Dr. Mavhaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakurauone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF Saka tinogoroveriko vashoma. Ende isu takaita kuti tive nedemokrasi muZimbabwe. Saka tinogoroverekwo vanhu. Process yedemokrasi haidi kurohwa. Asi zvinoitika hazvo akurauri. Kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu. Asi hachisi chinangwa chezanupiefu. Vamwe vanorwisa vakapfeka hembe dzezanupiefu vasiri nhengo dzezanupiefu. Chinangwa chavo vanhu ava ndechekuda kunyadzisa bato rezanupiefu.
Vakurauone nezviri kuitika izvi bato renyu radii kudzokera zvakare kuzeki kotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo.
Mukoma Jonga akandapindura mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanupief. Ndadaro ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndi Emerson Mnangagwa pache zvake because pane muso wakaadresa kumapostori. He was very clear kuti imei imeita zvekuchengeterera vanhu. It's no rakasha. Those are the words from the president wenyika. President wezanupief. Tochindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai achidaro vanofungei. Mukuru wavo achiti kwanzi isinora kasha. Ndiri kupindira mubvunzo manibvunza mukoma Jonga. Zeki we have been to Zeki with so many issues. Kwete violence oga. But hapana anything chinobva kuCCC chinoteverwa neZeki.
Dr. Mavhaza hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga. Pindura itinzwi.
Chekuti hanje kuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vamunangagwa havasiriwo nhubu. Uye pavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kuzvibhakera. Vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera. Saka musati kuti musinganzwise chishona. Chepiri kana kuti isu tinokuurayai dzora takuurayai pavhoti kufa nekukundwa. Kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa. Aiwa zanupiefu haisi mhondi. Mashandiso emazvi hatina tinzwisise. Isu totori nechikwata chii chinonzi varakashi kuzanupiefu. Hatirakashi nezvibhakera. Vanorakasha nekunyora. Vanorakasha nekutaura kuzebato ravo. Vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanupiefu. Tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndozvinoonesa mukoma Jonga kana wajoina zvigure. Unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yekonjenzi. Zvinhu zvausingabhelivhi mazviri. Unopedzera wongozvitsigira asi unonyatsokuona kuti munhu ari kunemerwa kutsigira zvinhu zvake. ZANUPF yakatanga mhirizhonga kare kubva kugukura hundi. Tikauya kuna 2002 tikabvapo kuenda pa2008 election. Nanhasi vanongoita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanupf. Zvekusavhare nekwezanupiefu nhasi because it's non worldwide, it's non countrywide kuti mhirizhonga kana chiuya iye zvematongerwo enyika inoudzwa nezanupiefu. Saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe. Saka angatokuimbisa vana vezimbabwe chete ivhaiolensi nekuvhundusira vana vezimbabwe vavhotere nekutya but kwete nekuti vakagona basa. Takaita hapana.
Vamavhaza mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa musanyebedzere kupenga. Hatingatore bato rezanupiefu sezvigure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. Zanupiefu ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
zanupiefu haina kurwira rusununguko amavhaza. Vanavabaredi
chiregai kuti vataure vapedze. Taurai tinzwe vamavhaza.
Zvakanaka mukupedzisira vakuraone. Handizivi kana muchinge maradhio avo handinoti hangu kwamuri handina kuti munopenga ndati musanyebedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe aiwa. Tingataura zvakasiyana siyana tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani. Ndechekuti iwewe mwana wezimbabwe pauri regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuSpain nestudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veCCC vari parunare kuTexas muno muAmerica nestudio 7. Munhau dzemitambo. Makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwanani uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na State PM apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gifts Dube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 20 2023 moKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesikhumbele ukuthi sivumelene ukuthi i-apheli yayiziwe ngesiphangephange esidinge ama-dates ukuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court lutoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu ngiqhubeke ngilimela okuqakathekile ukubana sivotele uphrofeti u-Advocate Messenger kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Siyokuqhamuke udlakela eMwenezi West lapho osokutshiswe imota kaMnumzana Dafakwa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court lutholiswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kuhlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela ukuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesiliwe ngumanguwoye bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-apheli kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumile e-court sivumelene ukuthi i-apheli yayiziwe ngesiphangephange esidinge ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi uyaphambanisa ngokunjalo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani iZEC iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale uMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngokolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edale lephalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini ku-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-SIT icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela ozulu ngabe ngaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho eziningi, kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo-mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ePhumula ku-Ward 17 agoqela eleZanu PF, eleZaphu i-CCC, Mthwakazi Republic Party i-EFF kanye le-Free Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla le-CCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zePhumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zika-Ward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident Advocate Nesenjisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Obuye njalo imigwaqo ilungiswe lababhongo abathekayo nababhogekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla leZanu PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza. Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika-Ward
17.
Ingxoxo-mpikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Habakuk Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zePhumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Zithi azisabukhothi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Besokusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaquphula ongakaziwa enkabazwe yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi beseziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova utshaywe waqonga wafoshoza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Wathuma phansi lapha and then isabona imoto seziphenduka nje abantu sebakhala kakhulu sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthi kwenzakalani. Amaphayipi athume phansi ugesi nehasi esasaba kodwa uyasabisa phela usaluka ihasi lakhe sasikwazi ukuthi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Hlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Ngazi
Kusenjalo usibalukhulu esabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Inhlolisiso esilothesisa eLondon iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igazi nokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-Telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imoto kamnumzana Tafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetholo malunga edale lePhalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imoto yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lePhalamende ekubandla leZANU PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathuthuzela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethule nzima emashonaland central lapho bashaywa ngabacathangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Umnumzana Brian Kembo umeya weBindura uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Transwell Chikomo okubandla le-CCC iphontshiswe amavili namhla ngabacathangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni usufuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu, kufana neZANU PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threatened baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU PF. Kwakufanele ukuthi ethe announcer i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenge umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlansi amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala yikubana kunamanye amapolisa angama-political activists. Amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU PF. Sibonile u-deputy minister obethrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Singaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members. Udlame lube seluyamemetheka-ke. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni, kuhlanganisela la iZANU PF. Siyayicela ukubana eke yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU PF.
Azu dagela tepsin funa uchere uti dagela iminto ngaba kona noma ngathi njoba sala sikhuluma nje ingana amaphathana la amanyana la ama opposition abantu bezodlakela bebodwa bona kodwa kodwa bathi nabe lamanye amaphathi bahamba nodlakela udlakela luba khona tips kwesi sikhathi xa kuthe izinto ngoba kushiya ukuthi umuntu wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangelana bethi kushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kuthiwa lodlakela abantu kuyatholakala kushiya ukuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo zokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwasho ukuthi kumbeli kwenziwa ngabantu bezanu pf ukuthi hayi udlakela lenziwa kanti even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwele indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbeli njengwa abantu bezanu pf kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njeya-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela lulakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babe kwenza besenzela amanye amaphathi wathi umuntu nxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kuleproblem
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu pf yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sekuthiwa ukhetho solunjulile ethi sile sikhuluma kulodlakela ukhetho luhambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kithi sebasala beyibambile but mina ngikutshele kithi mina ngabe sikhuluma sindisemadebeleland reading na angazenza ukuthi kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othiwe kapha ethi kunabuti abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokhu sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi kathi ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu bethithi ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu pf yenza udlakela izanu pf yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lo ngabakhona kodwa lubangelwa yini udlakela nololo yiko simele sikudingisisa amapholisa abeyiwo acubungulayo indaba ezinjengazona ezizodlakela
ngomnumzana wabhilifu gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esetsholotsho izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe. Zithi lokhu kubangelwa kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi. Kubika kuNokuthaba Dlamini.
Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sina sesihamba labantwana egangeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuyabe kungela manzi ukugezisa imiganu itshona ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi sigezise abantwana sokula malanga ukuthi lamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengageza abantwana.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakumbule ngamanzi kaweneli.
Basa la una lingawuya futhi asikhani amanzi ayisilayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza izigoroni ungelapha yokuthi uyenza izigoroni plus yabe abe ngafani amapheli angu-2 wakhona wona lawa okugeza nokuwasha siwanathi futhi amanzi wona lawa ebhawuzeni abe ngafakanga umuthi even ukulima umbhida sisalimi because asila manzi okuthelela siyakwazi ukuthola amanzi wona lawa okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela nokuwatsha ukuwatsha sinye isikhathi siyahlala 2 weeks, 3 weeks singawatshanga. Le toilet yakhona ayithenesezi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko ledothi kuyabe kugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Lokho ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi vele nginjani. Kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or nyabe ngiwheelchair.
Umnumzana Honest Bibitha laye uthi kuyamgida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi ikansela isenzele kuhle because izihambe eziseduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke, especially ngakathesi uzihambe ziyabe gcwele. So asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi kukansela yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqothe weVictoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinama pump akhona, so ama pump lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka, sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yama-pump esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
Council should make it a priority wenze ukuthi destination yethu icontinue ireceive ama clients. Ngoba ama clients bakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asozibe khona njalo sizaba walohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso yeRelief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuZulu ngalesi sifo, njalo atholise uZulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane nalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalulungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 inanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liyakuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqwe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC, endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupane edale lephalamende njalo ekubandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Alo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona. Siyafika sibili labakhankasayo ispecial ke-TCC, siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yakaze kube nodlakela nabasikazisize bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi mkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu. Abantu babhizi ama-CCC ithaya kakhulu amadododo. Kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rally, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezikuvika no-Agasti esithi ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe weseno isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela sizikhala sikakuboni banoba kulempiko lapho ukuthi abanye abezanu-PF bathi hhayi singadliwa. Siyabuyela empini singadliwa, siyemthumela amasosha siyeze lapha nalapha impiko enjalo banoba singakabi nephiniseko lakho khona lokho. Kodwa-ke sizikhali asikasizi umuntu osechayiwe, ngikhuluma echayiwe kathesi.
Mnumzana Dube, ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga. Futhi abantu yiwe ekhulumayo ukuthi hhayi kuyawina,
kodwa ke njengomongameli esalesitsho ukuthi ufuna ukuthi kube nokuphula before, during, after election. Ukuthi uyabe ngobi. Bazabamukela, andiphethe. But ama-chances angikhona okuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubone ngani ibandla lezanu PF linganqoba?
Khaya lokubani, ungananzelela sibe indaba yethu le. Imisebenzi esiyibonayo njengenzakeleyo through i-devolution, izikolo eziyakhiweyo nemali ye-devolution ziningi. Ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bubi irrigation scheme ele 180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayisha ngane DM lana bayahamba abantu beyozigonela umsebenzi okhona phana. Ikhuluma-ke njenjenje kathe sikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo, iklinikhi evulwayo lupane isi lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangaba.
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni. Siyezwa kuphela emsakazweni kumathelevizini ngoba thina sinapho kuhlangothi lenkayi enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo eyi-Dutyrock. Angazi ukuthi enikwa kudibe uhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi kuyazala ukuthi hhayi akusela lutho nje liyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ngakhangela ukuthi uma kungenzeka ukuthi izani siwinile for the next 5 years udubo abantu abazadubeka abadibeke ngakho for kulast 5 years oleleyi kukhona kuthiwa kuzadutheka futhi iyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi sisi mnumzana Ncube, ubone ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, sileta umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sinobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchike igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Manje thina ama-plans ukuthi lingangena within 100 days khona umehluko ngoba laba bantu laba abezani PF, ubukhokheli bezani PF bungena empisweni kulo dosi entanyeni. Akunanto abazenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho, sebafaka imithetho emibi khathesi kwenye umthetho tax, i-patriotic bill, umthetho obulalela phansi ilungelo labantu, abantu abaswela kukhuluma bekhululekile, abantu bayahlukuluza abantu benza. So thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha obunanzelela ilungelo likaZulu, olunanzelela inkululeko yabantu, olunanzelela umuntu njengomuntu, olobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela, ngenxa yenkinga njani abayisapoti enkaya yona leyo okhuluma ngayo ide ngahambe emalangeni sesiyakhomishina amagesi emakhaya izibhorane, uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswa amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkaya yikho lapho esihambe sayakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela indaba zamagesi ewange kathesi amagesi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe, uhlupho lwamagesi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history into ephelileyo ebhoda ebedbridge ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda ense ukudlula wonke amabhoda. Inkaya yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 okumeyika lungisa kukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethalele ephalamende ubesukundawo endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC eMatabeleland North velo sithandekile mhlanga kwe-Studio 7. Uletop namhla uhlelo asithuzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kuqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Singake sihlukanise hlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela namhlanje. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa ukhetho lwamakhansila ePumula koBulawayo kunqoqompikiswano i-Elections Debate. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluyibhalekisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.